mumwe ari uchemachema nemamiriro aita zvinhu ndi amai Joyce Sunguru. Vanoti chirwere cheCovid-19 chakavavharira mikana yakawanda yekusimudzira mabasa avo.
Zviro zvakamboendeka zvikatifambira zvakanaka. Tichiendesa zviro zvedu kuati gallery. Ati gallery yaititengesera zvinhu zvedu. Inini ndakatomboendawo parun up ndikatovino 50 ndichazoti madora zerina ndi mabond ndikatombohwinawo ndikapuhwawo mari kuati gallery. Ndakati mechikwara akati number 2, mai matanga akati number 1. Kuati gallery ikoko. Saka zvinhu zvaitotifambira zvakanaka zvekuti tikaisa zvinhu zvedu zvaitengwa. But izvozvi tikandai kuendesa chinogara chiriko hakuna, ngekuti asouya acho hakusisina achauya kotenga. Saka zvinhu zvacho zvinezvi hazvisi kutifambira ba. Toda kutogadzirisa kuti zvitange, kuti tange zvekusumuka. Zvinezvi hatisi hatitorina nekwekutangira ba.
Amai Ellen Gova, avo vanochengeta nherera, vanoti kunyangwe upenyu hwaoma havazi kuzosiya basa iri.
Zvinyanyi kudikana ngeanhu ndingati fanika munhu abva muno musa kubva kuenda kuti ndakuenda kotenga zvinhu kuati gallery kana kuti ndakuenda kuati gallery zvikashoma. Asi matourist anofamba ayaya mukaisa zvinhu zvenyu munoziva kuti achasvika kuati gallery and zvava zvichakareruka nguva yacho iyonayo. Zvisati zvapinda mukati menguva yekuti ndakuti kufamba kwacho nenyaya yecovid zvinhu zvakunetsa. Saka ndiyo nyaya iripo. Zvinhu hazvisi chatifambira zvakanaka endi kwati gallery kwacho izvozvi hatine chataka chiriko baizvozvi chatakaendesa nenhau yekuti tatisi kuchatoita bange kushaya mishonga.
Vanoti vachiri kunetsikana nenyaya yekushaya mari yekutenga mishonga yekupendesa uye zvimwe zvinodiwa mukuita mabasa ose avari kuita. Amai Gova vanoti zvimwe zvavanopenda zvakaenda kunze kwenyika zvikabatsira vakawanda kunyanya madzimai. Mumwe mugari wemamutare vaWashington Chikukwa vanoti mune zviri kupendwa pane mifananidzo yakawanda yemadzimai ayo vanoita mabasa akawanda, nekudaro vanofanirwa kupembedzwa.
Tichisimbisa zvikuru madzimai edu mukati menzvimbo ino mwava kumanikaland, ririko Veranda Gallery kune basawo reculture rakaitwa nemaartist echirume zvichienderana nenhingi neculture yedu. Inobva uno kumanikaland panewo maartworks, maart pieces, sculptures, mapaintings, mamixed medias zvakangosiyana siyana zviri imomo zvinoenderana nechinyi neculture yedu, art and craft.
Muzvare Elizabeth Musha, mukuru weNational Gallery of Zimbabwe Mamutare, vanoti vanodada nemabasa emadzimai zvisinei nekuoma kwakaita upenyu munyika panguva ino. Svondo rekuremekedza magariro netsika dzevanhu kana kuti Cultural Week rinoitwa neNational Arts Council of Zimbabwe gore roga roga, apo pasi rose rinenge richipembererawo zuva rekuremekedza misiyano patsika nemagariro evanhu pasi rose kana kuti World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. Gurukota rinoona nezvemitambo netsika muzvare Kesti Coventry vakati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kudada nerudzi rwavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.